manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 23 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi redzidzo yepasi rotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora dzidzo kuti iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review paine kunyunyuta kubva kuvabereki nemamwe masangano evarairidzi pamusoro pezvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Bato rezanu PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau vese vanoita izvi vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi ratanga nhasi chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review icho chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumumbereka endawo kumusangano weongororo yezvedzidzo uye amai Martha Makosa vati vanga vachitarisa kuti vanopa maonero avo nezvedzidzo yepasi asi vati vawana kuine mibvunzo yakagadzirwa nechekare
ministry yakaformulata maquestions saka isu taita kuti tikasvika muyamuya maybe vanenge vachitibvunza kutoti imimi as parents zvii zvamuri kutarisira
mumwe zvemubereka dangozikanwa nekuti amai Tendai vati pamusoro pekuti zvikwanisiro zviri kunetsa kunyanya pakuita zvidzidzo zvekala dzidzo iriko inoda kuti vana vagare vachiita tsvakurudzo pamadande mutande vachiti vave kusangana nezvimwe zvisinei nedzidzo
akatoona music kana chii akuita izvozvo nekutozoona zvimwe zvinhu zvisinei nezvaari kuresearch
zvirongwa zvekala zvinopa mukana kuvadzidzi kuti varatidze matarenda avo muzvinhu zvakasiyana siyana uye ndozvezvimwe zvinobatanidzwa nezvinenge zvawanikwa nemudzidzi mu bvunzo dzake dzekupera kwezvidzidzo vatatenda chimuti vataurawo neStudio 7 vati kunyange hazvo dzidzo iriko kusanganisira ikala yakanaka zvikuru kunyanya munyaya dzekushandisa umhizha hwaiye zvino dambudziko nderekuti zvidzidzo zviriko zviri kuomera zvese vabereki nevana pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro nekudaro dai zvambomirwa
kala acho vamwe vanotouya nevana even isu vabereki hatitomagoni
mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita atiwo zvidzidzo zvawandisa uye hakuna vadzidzisi vane unyanzvi hwezvimwe zvidzidzo izvi
izvezvika vanoti VPA inofanira kunge ina ticha vayo but VPA haina ticha zvakungomupfunyikidzwa muna ticha iyeye agara aripo kalikiramu yavo iyi tirikutoona ikutostrina vana
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vati ongororo yavange vachiita parutivi inoratidza kuti vabereki vakawanda vasi kufara neurongwa hwedzidzo uhu kunyanya hwecontinuous assessment learning activities vakakurudzira kuti zvidzidzo zvekala zvideredzwe wandu vachito vanoda kuti dzidziso yebumbiro remutemo ive muzvidzidzo
kuti constitution literacy inoda kudzidziswa kubva vana vari vadiki saka tinoda kuti zvisikoro izvozvo mukarikiramu pamakala tiri kuti ngapazvidzidziswe pangosara paina one kala pamwana chete
munyori anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change ama Evelyn Masaiti vati sebato vanoona kuti urongwa hwedzidzo huripo huri kuda mari yakawanda zvakanyanya
mamiriro akaita upfumi hwenyika munyika huri kukonzeresa kuti vabereki vadhurirwe zvakanyanya Neku zizaba na wawo.
Hatina kukwanza kunzwa kubwa kudivireza NPF, sejo tateza kubata mukurano onane jokubulisiko kumashoko, vata fatu kwa mkwadi. Mutauriri weba sirezi zipasi vata onga na ndoro, vauza Studio 7 kutichiru ungwa ichi cha tanga, uye chiri kufamba shakanaka.
Jambo kwa zatu kuhita, panya wa sekonda zatu kusema nao, asesu zato zuru kufamba shakanaka chayi.
Vachitaura nezve kugununguna kwevamwe vabereki nekuwana kuine mibvunzo yavanga vachinzi vapindure, vandoro vati ndozvavakaona zvichiita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupetwa mangwana, vandoro vachiti vanenge vava nezvakazara pamusoro pechirongwa ichi manera anhasi. Vatiwo donzvo ravo nderekuona kuti munhu wese munyika akwanisa kupa pfungwa dzake. Urongwa hwedzidzo hutsvahu kana kuti new curriculum yakatanga kugadzirwa muna 2014 yakapedziswa muna 2015. Urongwa hwekuivandudza muzvikamu hwakazotangawo muna 2017. Hwaro hwedzidzo hu kana kuti principles hunosanganisira kuenzaniswa kwemikana, inclusivity, kuwanikwa nyore, accessibility, hunhu, respect uye kuva pachena, transparent. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose, icho chinonzi chatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vanga vachiramba kubayisa vana vavo nhomba iyi vachiti vanga vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi 26 mwedzi uno, uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa, uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti, amai Evelyn Mandazavati, chirongwa chatanga chakarira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho.
Chiamo tanga sedu bati sena sulera na matibu darso pare chiamo vaju bati sena sulera na
izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwasadza kuchivhu, vanomerigwauya avo vati chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vanga vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekusevha vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana ichechi chirwere chemhetamakumbo, asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti nezvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mjiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kutipa zvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo, uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi, asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka, uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uyezve ari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic, ndokuti izvo mablitz edu ashandare.
Vamwe vana mukoti vataura neStudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero, vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato naMwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDASISA, Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti as you decide tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe, especially at leadership level. Those are the gatekeepers which disseminate information to the people. That's why you can see now kuti nyaya ingoripo ndeyekuti ngatirambe tichidzidzisa vanhu. And can tell some
vamwe vagari vemaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetseka kuenda kuzvipatara kana makiriniki izvo zviri kure navo. Izvi zvatsigirwawo namambo Chitanga vafene nechaukembe kumwe nezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro.
Ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwekuti vaunze chipatara pamusha wemunhu. Nhamo yatatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya yekumba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba.
Nguva chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neMozambique. Hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinokonzera vana kuti varemare. Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Bato riri kutonga reZANU PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau, uye vese vanoita izvi vanofanira kumhangarirwa kumapurisa zvisinei kuti ndevebato ripi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaobert mpopo pamusangano wekuziva kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe, zimbabwe union of journalists ZUJ nemedia institute of southern africa zimbabwe Mr. Zimbabwe. Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare, vamupopo vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo, uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau.
There's never a suggestion that talks about harassment of journalists.
Hatina kumbogara tataura kuti vatori venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo.
Asi vamupopo vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa, uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo risiri donzvo reZANU PF kuvhiringidza vatapi venhau. Vamupopo vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera, vachiti nyaya yaikutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva. Mumwe mukuru musangano remisa Zimbabwe vaChris Chinaka vati nhaurirano neZANU PF dzapamba zvakanaka chose, uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo.
Chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vasa vatori vatori venhau sevatori venhau vasakasarudzi kuti vanobva kupi. Isusu sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza, tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum ZINEF zvakare vari mupepeti vepanhau reSunday Mail amai Victoria Ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka.
Vane zvichemo zvenge vainazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekuti vadairi, isikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipiwe mashoko chaiwo asi hatikugone kubatai. Tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kunge kuchiita kana kudziringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Leopold Munende audza Studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hweZANU PF wavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo.
Vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo, nyangwe vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana konana nevatungamiri vemapato.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMedia Alliance of Zimbabwe vanaijaunya mutumbo vati vaita chibvumirano chekuti vachaita basa ravo nemazvo uye itariro yavo kuti vatorwe nawo vachashanda vakachengetedzwa.
Ivo vatipa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare. Vatapuwe nawo vachapiwa kunyamwe nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka.
Mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF, CCC neMDC pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova, kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mufananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti MAS, ZUJ neMISA zvironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika. Uye mukupera kwesvondo rino masangano aya achasangana nebato reCitizens Coalition for Change CCC pamwe neMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. Masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa, uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano mazhinji anosanganisira United Nations neAfrican Union anonzi ane chivimbo chekuti mapato ari kurwisana muSudan acharemekedza chibvumirano chekumbomisa hondo kwevhiki rimwe chete kutanga nezuro manheru. Asi kunyange hazvo paine chibvumirano ichi, vagari vemuSudan vari kuti pane kurwisana kwakaitika nezuro manheru muguta guru reKhartoum. Sangano reUnited Nations Security Council rinonzi riri kutarisirwa kusangana nhasi kuti rizeye pamusoro pezvinyorwa zvinobva kumutungamiri wegungano reUnited Nations vaAntonio Guterres pamusoro pemabasa ari kubatwa pasi pechirongwa cheUN Integrated Transition Assistance Mission chiri kuita basa muSudan. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iri kunetsa kunyika yeSudani inoona iyo kuti vana vanozvarwa kuSudani vanosvika miriyoni nechidimbu vakatiza munyika iyi mudzimba dzavo. Vanosvika 250,000 vanotiza mudzimba dzavo vachinogara kune dzimwe nyika dzakapoteredza Sudan dzinosanganisa Chad, South Sudan, Egypt, Central African Republic. Kuchitiwo vanosvika 843,000 zvizvarwa zvekuSudan zvakatiza zvichinogara mune dzimwe nzvimbo imomo, ende zvichioneka kuti vanotiza kudzimba dzavo kunyanya-nyanya madzimai, vana, vakaremara nevechikuru kubudikidza nehondo yanetsa ikoko iri kunzi hondo iri kuitwa pakati pevana vekuSudan. Masoja enyika neamwe masoja anonzi mareactionary force ari masoja emuSudan zvakare vachirwira ugaro kana kuti utongi kana kuti masimba ekuti anotonga Sudan ndiani, zvakanganisa ugaro hwevanhu vanosvika 16 million munyika yeSudan.
Munoona kunge mapato maviri aya echiuto achakwanisa here kuremekedza chibvumirano chavakanyorana chiku tivambomisa kurwa kwevhiki rimwe chete?
Tinofara nekuti mapato anoona nezvematongerwo enyika mudunhu reAfrica kana kuti African Union pachirungu zvichibatanidzawo nevamwe vanonzi Arab League vechitendero cheIslam kunyanyanya vachishanda vari kunyika Dubai kana kuti United Arab Emirates vari kuedza kuisa pato vari kurwisana kuti vagare pamwe chete vataurirane kuti vadzosere nyika yeSudan kuutongi hwejikerere, kuutongi hwevana hwemuSudan. Ndiwo munamato wedu watinoita kuti dai zvaibvira utongi hwedu hwenyika dzemuAfrica wadzokera kuvanhu. Vanotonga Africa vabvisa utongi hwechisimba asi vaisa yatinoti development pachirungu kana kuti budiriro pamberi, kuitira kuti kunyangwe vanhu vakapokana pakuona kwavo kwematongerwo enyika havangabudisirani mapanga nemapfumo nekuda kuurayirana nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reparamende vaKevin McCarthy vakasangana zvakare nezuro pamusoro pehurukuro dzakakosha dzekukwidza mari inokweretwa nehurumende, uye panonzi hapana kuwirirana kwakaitika zvakare. Izvi zviri kuuya apo hurumende yatarisana nekusvika kwenguva yekuti inge yawana mari kuitira kuti isavhare mapazi ayo. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyangazvo hurumende iri kuvimbisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko akonzerwa nekukwira kwemutengo wezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Hadzioni paine chikuru chinobuda sezvo kasiri kekutanga kuti hurumende inge ichipa vimbiso yakadai. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamwe chete nagavhuna vereserve bank of zimbabwe dr john mangudya ekuvimbisa vatengi kuti hurumende iri kutora matanho anovachengetedza uye vachabatwa vaine chekuita nematambudziko akatarisana nenyika aya vacharangwa zvakaomarara. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa muno muAmerica vanoti hapana chitsva pane zvose zviri kunzi nehurumende iri kuita kudzivirira vatengi.
Taurira watakanzwa tanzwazve haasi matsva kubvira kuhurumende kana kubvira kuna president, nokuti kukura kwezvinhu hakuna kutanga nhasi. Zvekare mamezhas kana zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa upfumi hwenyika kunosanganisira kukwira kwezvinhu hazvina kutanga nhasi.
Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuziva painogumira munyaya dzemitengo yezvinhu, kwete kuita masimukati enzani nevezvitoro.
Ndo zvinozotisvitsa paya patakambosvika pa2007-2008 kuti muzvitoro munezenge moshayikwa zvinhu, nokuti vamabhizinesi vanenge voshayiwawo mari kana kuti vasati vachada kunozvipinza munyatwa nokunotsvaga US dollar pamusika mutema. Saka kuti dambudziko iri ringe richipera rokukwira kwezvinhu, hunge tose kunyanya hurumende ichizvishoravo iyo kuti nemhaka yei mitemo yayabudisa yabudisazve isina chainonyanya kuchinja kwenguva yakareba muupfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotsanangura pane mwongo wedambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri.
Dambudziko ratinoona nderekuti vanogadzira zvinhu nevanotengesa zvinhu kuzvitoro vari kuendesa zvigadzirwa kuinformal market vachinzvenga formal channel nechikonzero chekuti ivo vanenge vachida kutengesa nemayusa chete.
Vamutashu vanoti kumuridzi wechitoro dambudziko riri pakuti anenge atenga zvinhu zvekutengesa achishandisa dhora rekuAmerica asozomanikidzwa nemutemo kuti atengese zvinhu izvozvo nedhora remunyika pamwe nerekuAmerica. Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika aya ari kukonzerwa nekukwira kwehuwandu hwedhora remunyika riri kutenderera pamisika.
Nekuda kwekukwira kurikuita money supply uyewo zvekare nekukwira kwavakaita zvinhu in terms of maprice ezvinhu mumaZimbabwean dollars, izvo zvese zvirikuramba zvichiita kuti vanhu vazhinji vaprefere kunge vachitenga nekutengesa kana kuita store value yeupfumi hwavo vachishandisa maUnited States dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamutashu vanodzoka vachiti
vanogadzira zvinhu vanofana kusapa maranasi zvinhu zvavanogadzira, nekuti muekonomi tikange taane maranasi ivo vachikwanisa kungogadzira zvinhu vachiendesa kune munhu wechitoro wavanoziva, ndoo panozokonzera madistortions atiri kuona iwaya.
Dr. Chitambara vanotiwo zvimwe zvinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukwira kwemari yemunyika pamisika kuburikidza nekutora matanho anosanganisira kutarisa mihoro iri kutambirwa nevashandi iri mumadhora emunyika.
Saka tofanira kuti kugadzirisa nyaya yekukwira kuri kuita money supply, nyaya yeliquidity.
Hurumende iri kuedza kutora matanho anodzikamisa mitengo anosanganisira kubvumidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze zvisingabhadharirwi mitero kwemwedzi mitanhatu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinopedza dambudziko iri chete kuvhara kutengeswa mumigwagwa kwezvose zvinowanikwa muzvitoro nemitengo iri pasi. Vanotevera nhabvu munyika vanoti gakava riri pakati pesangano renhabvu yepasi rose reFIFA nesangano reSports and Recreation Commission riri kutadzisa vechidiki vakawanda kuwana mikana yekuti vatambire nhabvu kunze kwenyika zvichitevera kumiswa kweZimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
FIFA yakamisa Zimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kubudikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlotwa, avo vakadzinga bhodhi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bhodhi ravakamambo, kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulotwa nebhodhi ravo vakaramba vakatsika madziro, izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu, uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu ane chekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira, vaClinton Matiza, vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitwa hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazvibvumire pati. Zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhora redu. Bhora rinori kubva padzoka PSL mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani ari kuti achitokwira. Pati zvazvakashatira nezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu Lawrence Mangenje anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarira kuti vazimba vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kuchiita nekuti bhora redu harina kwari kutoenda kana tine zvirambo zvakaita sana. So idambudziko guru saizvo rekuti dai zvaibvira vanova ivo ndivo vanoneka madhisizheni panyaya yebhora remunhu dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora ravaintenational.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu vaHope Chizuzu vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1 ku 5 ari kutamba, saka hatingati isusu development yevana hapasisina nokuti National Association haidevelope bhora. Chainongoita inobranda bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti haawirirani nemaonero avaChizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Zvinonzi development grassroots football. Ende kana FIFA isiri kuunza mari grassroots development, hapana development zvaitika nekuti junior policy yese inenge iri pano.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira vaMartin Changachirere vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinochaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents vaplayers, zvichipowo mukana wekuti vaonewo imwe mari, zvichipowo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maligi dzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission Muzvari Eltanengo Masha vanoti vechidiki vasaora moyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanira kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengomasha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera rini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezveurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuita ongororo iri pamusoro peurongwa hwedzidzo kana kuti curriculum review. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yanhau dzanhasi. Bazi redzidzo yepasi rinotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio kuvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuwa ni kaine mufaro, semazuwa wose, ndini wenyu, jonga kandemi irindri mu Washington DC, ndi kusiemi na Gifts Dube.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolesibili mhlaka 23 kwekwezi 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzalo umntana grade 2 nomnyo grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nezakhulu nxa ufugugla lapha na kumele ugugle ukuthi siya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ugatsha lwezemfundo eprimary lesecondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze new curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previous year attacks, Mawi village 20 something bonds were vaccinated. It was rare Utola Banga vaccinated at that time.
Abokata, Luzampila Gateva, Sumula Utelo, Loto Tisela Avantana, Umoto Vigela, Umkutan Owe Polio, Elizan Loke Chigele, Ivan the Elbusa Elizan Piafliti, Galilayo Imitato, England Zella Loma, Utuluza, Intatelezindaba. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze new curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole continuous assessment learning kumbe ikala. Kubika uEzra Chizaspanda kwe Studio 7.
Inyu curriculum le yafakwa ngwaye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Dokora ngomnyaka ka 2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwayo ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ubizwa ngokuthi ngunaka Keith uthi ufuna new curriculum le iguqulwe.
Umzali umntana ku-grade 2 nomnye u-grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nezakhulu nxa ufugugla lapha na kumele ugugle ukuthi usiya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala nzimela abantwana. UMrs. Elas Musoza ufundisa ugrade 3 laye ngomunye wabathi new curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengithatha njengeproject yeyunivesithi. Eyunivesithi ngimdala ngenjenensi project eyi-1 engiyisubmithayo nje kuyathatha umnyaka wonke ngibe mpili ngisenze iproject. Ukuze kube lesisindo, ukuze bafunde nesikili esifuna basifunde, kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa, yento eyodwa bangayenza bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo. So singakwenza kube kuningi, kugcina sokusenziwa ngabazali, umntwana usalwe engafundanga.
Umbalisi uMs. T. Sibanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyireviewa, siqalise namuhla, siqala ngeqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo, ikakhulu bathi sibathwalisa nzima ngamakhala. Insuku zonke yaphiwa amakhala, sisalali lokuthonga. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu esikhwameni.
Incwadi kwezemfundo zithi new curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo ngusomfundo owaphatha izikolo eziningi kwele Zimbabwe kazange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imbuza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo ngawuhambelani namamaks akhona i-30% kususuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikola zila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumane sokugada lwezemfundo osalile ukhuluma ngohlelo olwekhala kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle. Uzakhuluma ngokwekhala isiphelile imihlangano eyenziwa ilizwe lonke yokucubungula i-new curriculum. Umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 ngobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Abogatsha lwezempila kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalaneyo leZimbabwe agoqela iMozambique leMalawi. UNokuthaba Dlamini usedelela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uzulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini sewange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasitshiyagalolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye esibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Butinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkaye, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previous year attacks, nxa kuyi village ele 20 something bonke babe vaccinated ngenxa yo.
Umnumzana Elias Nyoni, isakhamuzi sasewange, uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Umnango wami ile experience ukubona umfowethu owa-affectwa umkhuhlane wokudala. So nxa kuzaba yinto esizayitshiyela umama uphila, kwesinye isikhathi umama yangelaso isikhathi sokuthi azothothisa umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona kuqakatheke ukuthi ngibuye lami ngobaba lapha ngizothukiselwami umntwana sibavikele ngoba ulowo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha, laye obeze labantwa bakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls, ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Nanxa ezisiya sezohlaba umntana ethule ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehealthy, uvikelekile. Nama injekisheni nalabe hlatshwa kumbe kuthontisela abantu.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje lugqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle iWorld Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane oweWorld Poliovirus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza intatheli zindaba. Ngakho-ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kulomkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF uMnumzana Obheji Mpofu emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi intatheli zindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassments of journalists. In fact, we've never had a topic that talks about journalists in a manner that we can see as with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
Umnumzana Obed Mpofu, unobhala we-ZANU PF. Lapho limuzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli izindaba. Amabandla ezombusazwe akugqela yona i-ZANU PF, i-CCC le-MTCT, kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli izindaba, bebatshaya lokubabopha mahlayana, bebathathela le mifanekiso yabo, loba ukubulala imitshina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuthi labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuqokisanwe ngomvikela kwentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunje ngale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezinhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapolisa kumaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentatheli izindaba nesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso wentatheli izindaba yezuj ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano namhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye lendlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentatheli izindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sibili okwenzela biza lo mhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lo mhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginingi intatheli izindaba ziyahlukunyezwa, ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni ezifana nale. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu lapho.
Namhlanje belikhuluma le-ZANU PF, bathini ke ngokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba namabandla ezombusazwe?
Ibandla le-ZANU PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kwintatheli izindaba. Kodwa ke thina njengentatheli izindaba futhi sibuye sathi hayi kuqathile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo aba esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intatheli izindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wesigaba seSouth Carolina edalele Senate uMnumzana Tim Scott usebike uba uzengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans ikhanya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli wehulumeni ka-White House ubikwa egcine ebothwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba aweReuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kulihlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende, kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungisele ngoba abantu bama business yibo abasuka abalahleka kakhulu. Bacama ngokuthi ukusebenzisa iUS dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona ma business. Abasuka bakukhohlwe yokuthi iUS dollar njenge currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga. Ungaqala ukusebenzisa iUS dollar usenza kubuye abantu abangelani le production ukuthi bangene ku business. Ungakhangela kathesi, ungakhangela iminyaka engu-5 edlulileyo, uzananzelela ukuthi akula ngisho leyodwa i-company elungisa impahla okuthiwa ngama-manufacturers ebuyeleyo yazofaka i-shop, uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe.
Uncube uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe.
Ungabhoda kobulawayo e-city center kuyo yonke ikona kulama Chinese shop athengisa izinto ezishiphileyo ezivela eChina, ezenziwe eChina. Unganzelela amashop akhona ngawathathi iZimbabwe dollar, athatha iUS dollar kumbe iRand. Okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashopu alande ukuzohuquluza iUS dollar ilihambise China. Njalo kwenza kungabi lo muntu obuya ezokufaka i-manufacturing plant eZimbabwe. Kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce nge-US dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe. So kuqhakathekile ukuthi ilizwe lenze i-decision eyodwa, i-decision yokuthi i-US dollar ibe yi-currency, i-reserve currency egcinwa i-reserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama-imports anjenge-fuel lokunye okungekhoyo elizweni. Kuthi i-production and other things kusetshenziswe i-local currency. And izinto eziproduswe in-local currency azingeke zidule njengezinto eziproduswe in-US dollar terms. Okwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe. So as long as uhulumende abama-business naye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzenza umnotho waleli lizwe uqhubeke, asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo ungasoze usukume uhambe ngezinyawo.
Bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo. Umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe.
Uthi i-rate of exchange le sikhona ivelela ngaphi njani, ayibonakali ngaluphi uhlobo ngazi ngoba zinezomali ukuze zibe khona emabhenki ziyaba zivelele ngaphi. Umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivele ngaphi zinezimali, abantu asebekhuluma ngama rate of exchange a more than 2,000 to 3,000, which is ithi isikhiwa yi-minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona, iyabe ivelele ngaphi mbani oyabe ikhiphi? Thina ke ngaphi sithola lezo mali ezingama bonda la makhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange? Abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima. Hayi, nalolo uswazi lomphaca othi luyalube nje kambe sure othi lutepa ngale ndlela awethu umnotho sizusudlula lona uswazi lomkamasana.
Umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo. Umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe.
Sesiyabuyela futhi ukukhipha amazero futhi nalana njengakudala. Asokuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi ubeseyanga, kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugiqika kuphela ukuthi uthana lana ugiqika usiya phansi ungakuye kwaza. Engikubonayo nje kuphela ukuthi sikuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu, kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe okuletha lelo US dollars. Nalelo golide esilalo sokusiza kula ma-hem-hem akula umuntu wonke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayiqamele kulokuthi eye ebhenki ngoba ibunzima obukhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, umgcini-ngcebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukuqophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele yeFIFA leSports and Recreation Commission sokwenze ukuba abatsha abaningi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
iFIFA nyakenye imise eZimbabwe ukuba lephatheke emidlalweni yenhlanganiso le kulandela ukucabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olweSports and Recreation Commission leFIFA. iFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weFIFA uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo hathi abakukhomishini le. Baningi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
Sinto bafana abancane abakhulayo yasentini party bekuyababulala. Kuyababulala even spirit, even junior football yakhona ayikho that strong. Even umuntu ofuna udlala umanda 17 nxa ile 15 ohluke kwasi khathi alidlala under 17. So abafana abaningi bazakhutha into ezinyana. I think kuyababulala especially abafana abancane.
Uthi udaba lweFIFA kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu, I think futhi bebe the way forward. Futhi bevumelana because bona bengayenzeli amasikhombozi kunxa bona besula bebodwa, but now abantu abaphansi baba affected kakhulu. Affected now abafana abancane affected thina lathi ama coaches. So into ekhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu leHighlanders lamanye amaqembu eMelika lakwe South Africa ulombono ofanayo.
Kathesa asikwazi ukudlala kuma national teams abafana ama under 15, 17, under 23 abadlali kuma tournaments la umile abantu abadlala khona. Ngakho ke kucinga kusiba i-disadvantage kula abafana, especially laba abafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili, ngoba nxa ungadlala kuma national team ama-caps akhona ngamalutshwane kubanye amazwe uyakwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhani le yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale talent ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapha abazithengisa khona e-Europe, e-America nakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe okuhlupha i-SRC leFIFA.
iFIFA le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane leFIFA kulungiswe kumbe kuqondiswe lapha okumele kuqondiswe khona. Singakalahlekelwa yiningi labakhulayo abale talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo. Uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhululekile besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenti abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka osaphethe isikhundla sikamkhokheli weFIFA umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo yiyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. uLeopold Munende osakhulayo njalo oyintethele izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sibona athi esuhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathi yena uzazenzela izinto. Kodwa la iFIFA yakhona kasayiniki imali. Izisebenzi zakhona lathi siyakwazi vele ukuthi izisebenzi azisela mali ngale eFIFA. Okutshengisela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
eleZimbabwe selilomnyaka lenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe kulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. NgingUTobias Mudzingwa.
eleZimbabwe kanyalele Botswana athi ayasuthiseka ngempumela yemizamo yokulisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esengceleni yamazwe omabili. Kubika umqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola phakathi kwenxaki kulandela ukulwisana waqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokujontshwa kwezifuyo. Abalimi kwele Botswana bebese tesa abadabuka eZimbabwe umlando ongena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumende weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umncele. Kodwa ngemva kwemhlangano wenziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sukulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lintatheli zindaba eHabron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Bubira, as they faced unprecedented assaults as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Lokhu kugcizelelwa ngomela iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Badirai Ishe Mkono weShuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngakucelele Botswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our close relations, we managed to combat the results of livestock grazing, which has affected our farmers along
siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesikhona sekulotshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni weGwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade selulubi kakhulu.
Beselodubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eBorder, ikakhulu esigabeni sethu seGwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kwele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende wababili bengenele kulolu daba. Ekubambisaneni umsebenzi phakathi kwabo uhulumende wababili kwenze kwaba kuhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi kuyajabulisa ukuthi udaba lolu soluyehlile ngemva kwemizamo enziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lindaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphilisana singamakhelwane iZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende wababili emzameni yabo yokwenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucele leBotswana lishiya imizi lisithi liyesaba amaselwana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasotsha afaka inkamba ezitshiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ulayo kunamdla kuhlelo iConnection sikhangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo zeprimary lesecondary. Kulabanengi abakhonona ngohlelo olwecontinuous assessment learning. Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakhulani sihlobo, sike sikhangele ekade sikhokhela namhlanje. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Abaningi besola uhlelo ulekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana
umuntu ovikela umkhuhlane wepolio elizweni lonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.